Mumashoko awo kuruzhinji rweZimbabwe aburitswa paZTV pakucherechedza zuva rekuwana kuzvitonga kwenyika, mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vati hurumende yaive yatora danho rekuti mhemberero idzi dziitirwe muguta reBulawayo senzira yekuedza kusimudzira kubatana kwevanhu munyika. Vatiwo danho iri range riri mucherechedzo wekuendesa masimba kumatunhu sezvo kuita izvi riri donzvo guru rehurumende yavo.
The reality of the COVID-19 pandemic is seeing us endure the necessary lockdown in our homes. Although we are physically separated, we are united in spirit. The time to celebrate together shall come.
Aka ndiko kange kachaveke kutanga munhoroondo yenyika kuti mhemberero idzi dziitirwe kunze kweguta reHarare. Munyori mukuru musangano reBulawayo United Residents Association amai Louisa Mangisi vaudza Studio 7 kuti kuitirwa kwemhemberero idzi muBulawayo kwange kuchabatsira vamwe vemabhizimisi uye kutiwo vaMnangagwa vanzwisise mamwe matambudziko akatarisana neveruzhinji muBulawayo.
Kuuyawo kwanga kuchiita president muno muBulawayo kwanga kuchizobatsirawo vese vari muhospitali business kuti vavewo vanosimudzirwa pamabhizinesi avo. Zvakarezve kwanga kuchiita kuti ivo president vanzwe zvichemo zvinobva kuvanhu maererana nemvura iri kunetsa muno muBulawayo nemaindastri akavharwa kare kare muno muBulawayo.
Mutauriri wevechidiki mubato reMDC inotungamirwa naMzvare Tokozani Kupe vaAlfred Zirutwe vatiwo zvange zvakanaka kuti mhemberero idzi dziitirwe muBulawayo, vachiti izvi zvaigona kubatsira kubvisa pfungwa dzavakawanda munzvimbo iyi kuti vanoonekwa sevasiri vanhu vemuZimbabwe. Asi vati kuzvitonga hakurevi chinhu kana vaMnangagwa vasina kugadzirisa dambudziko guru reguku rahundi nezvimwe.
Naiyeye aive minister of state security nenguva iyoyo ane zvakawanda zvaanoziva, haagoni kuti avande ipapo panyaya iyoyo iri mumaoko ake. Zimbabwe inyika yakadimbuka pakati broken nation, pane too much tribalism zvakavanisa nyika yeZimbabwe. So anofanira kuti atevedzera ipapo azama kuti aone kuti anodhira nazvo.
Imwe nhengo yeboka revechidiki reZANU-PF uyo angozvidoma nezita rekuti Pelagia ati danho rekuti mhemberero dziitirwa muBulawayo rinoratidza kuti mutungamiri wenyika munhu ane mutsa uye ane maitiro matsva. Ati anoziva chose kutsutsuma kwevanhu pamusoro penyaya yeguku rahundi nemamwe matambudziko, asi ati vanhu vanofanirwa kupa mutungamiri wenyika nguva yekuti agadzirise izvi.
Kuti president vanoziva kuti kune maconcerns that should be addressed kuBulawayo kumatebeleland specifically. That is why they took this initiative kuzocelebrata zuva rero rorutsungunuko muBulawayo.
Nhengo yecentral committee yebato reZANU-PF uye vakambove mumiriri wemupopoma mudare reparamende vaJoseph Chuma vatsigirawo maonero aya vakati kune vamwe vanhu vanongoda kuona zvakashata kunyange panenge paitwa zvakanaka, vachitiwo vanhu vanofanirwa kusiya tsika yakadaro.
Hurumende yedzvainyi yavaMnangagwa iri kuedza nemazvo kuti zvinhu zvifambire mberi. Tarisa ika vakapinda vakavhura space yokutaura pamusana yenyaya dzinongofanana neguku rahundi. Kudhara waimbosvofa wataura nyaya dzakadaro zvikapera zvakanaka, zvaisapera mushe. Tose tinoziva izvozvo, ndo nakuwe hurumende iri open ka kuti ava vangatitaurei tigadzisanei, because tose tiri vana veZimbabwe.
Asi mutauriri webato reZAPU vaipitule Maposa vati hapana zvavanoona mudanho raive ratorwa iri kunze kwekwavati kuda kubata vanhu kumeso kwavaMnangagwa nebato ravo reZANU-PF.
Munhu anoda kubata vanhu kumeso idanho ravanoona serinovashandira politikali kuvharidzira uipi hweutongi hweZANU-PF naivo vaMnangagwa vachezvavo kuvanhu vekumatebeleland.
Mutauriri wedunhu reBulawayo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaSweden Chirodza vatiwo zvange zvakanaka kuita mhemberero idzi muBulawayo, asi vatiwo kuita mhemberero dzakadai pasina kugadzirisa matambudziko agara aripo muBulawayo nemumatunhu ematebeleland hakuna zvakunobatsira. Izvi vatsinirwawo naamai Barbara Tanyanyiwa vanove mutauriri weboka remadzimai rebato iri.
Hapasati pawana munhu anobvuma kuti guku rahundi yakaitirwe niwe izve yakaitwa nani. Kunyange zvazvo tichiziva hedu kuti ndovanani vakazviita, asi havasi kuda kubuda pachena, havasi kuda kana even kukumbira ruregerero. Saka pasina reconciliation tinowana kuti vanhu vekumatebeleland vanoramba vachingotsutsumwa kusvika zvinhu zvagadziriswa. Kana dzisina kugadziriswa nyaya idzi, vanhu vachangoramba vachibvitawa.
Mumashoko avatura vaMnangagwa vatiwo vanokoshesa nhauriro zvano senzira yekuti nyika ibude mumatambudziko yakatarisana nawo. Act Mnangagwa. Munyori mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu Ray Bachelikazulu vamposofuzwayo vati vamunangagwa vafanirwe kungotaura chete asi kuti vanofanirwa kuratidza nezviito kuti vanoreresa pakuda kugadzirisa zvinhu munyika.
Vamunangagwa varisasi zvemubhilda nation ngavatange vagadzirisa nyaya yekukura hondi yakaita kuti up to now Matabeleland ive marginalized. Vaiti semunhu mukuru kuti vanhu veZimbabwe vagariseke noti lip service kana kuita zvepolitics. It's a sensitive thing and iri maoko ake.
Mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reulawayo uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vaReginald Shoko vati nyaya yegukura hundi haisi nyaya inofanirwa kuramba ichitaurwa nezvayo makore makumi matatu nematatu mushure mechibvumirano cheUnity Accord icho chakaitwa pakati peZANUPF neZAPU. Vati panoda kuve nekuzvipira kwechokwadi kuti nyaya iyi igadziriswe zvachose. Zimbabwe iri kucherechedza zuva rekuwana kuzvitonga kekutanga vanhu vachinzi vagare mudzimba dzavo senzira yekudzivirira chirwere checoronavirus icho chabata vanhu makumi maviri nevana muZimbabwe uye kuuraya vanhu vatatu munyika. Pasi rose chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi mashanu nezvina. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.